Yanya ya Trumpu inochikisa zviri kungoitika zvacho zvinorangidza kuti hawana kumira zvakanaka munguva iripupi iri kutera nekuti pane sarudzo ichazoitwa chimiro chavo chinenge chisina kuita zvakanaka.
Sezvo vaTrump vari umwe wevari kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika, pane zvamunoona here zvekupindira kwehurumende kana kuti Justice Department munyaya yavaTrump?
Handisi kuona kunge Justice Department kana kuti hurumende yemuAmerica iri kupindira pane nyaya yavaTrump, nekuti ivo vaTrump vane mhosva dzavo dzavakaita. Chakanakirawo nyika yeAmerica ndechekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo, munhu wese ari pasi pemutemo munyika yeAmerica. Saka ndiri kuona zviri zvinhu zvakanaka zvekuti kuitawo kwaTrump kumwe kwacho kunongotyisa zvavanoita kuti murume uyu anga achifungei uye anozokwanisa kuita mutungamiriri wenyika here nemaitiro awo.
Tichitarisawo kuzikanwa kwavaTrump kwete mune zvemabhizimisi chete asi kutivo vakanga vachimbove mutungamiri wenyika, munhu anozikanwa. Saka kana takatarisa pana vanhu vanobatsira jaji kunzwa nyaya yavaTrump kana kuti majurors, munoona sekuti kuchawanikwa majurors vasina kwavakarerekera here kana totaura pamusoro pavaTrump?
Ndinofunga zvinonetsa kuzoona vasina divi ravakarerekera pane vanhu vachasarudzwa kuti vaongorore nyaya yaTrump, nekuti vaTrump chavakakwanisa kuita panguva yavo yeutungamiriri ndewekushandisa rusaru raganda uye kutaura zvaisakwanisa kutaurwa nevamwe vatungamiriri wenyika munyika yeAmerica. Saka zvinokwanisa kuti kune vanhu vanenge vachivatsigira, vanenge vachitaura wakarerekera kune zvinodiwa navaTrump pane vanhu vachasarudzwa kuti vaongorore nyaya yaTrump, nekuti nyaya yaisataurikaba pachena muAmerica. Nyaya yerusarura ganda, nyaya yeganda uye nyaya yekusarura vamwe vanhu kuti vanobva kupi vakazvarirwa nyika iyi. Saka ndinoona kunge pachasarudzwa vanhu vanenge varipo kuna vamwe vanenge vachirerekera kudivira waTrump uye vachida kuti waTrump hawana mhosva nekuti vanenge vachitaura zvinofarirwa navaTrump zviri zverusarura ganda kana rusarura rudzi.
Dr. Kana makatarisa zveruzhinji rwevanhu muno muAmerica, chii chamuri kuona? Munofunga kuti vanhu vanofungei pamusoro pezviri kuitika zvese izvi?
Ndinofungidzira kuti pane matiwi mairi anogona kunge achitaura zvaanotaura munyika yeAmerica. Kune vatsigiri vaTrump vanoti kana usiku kana masikati kana manheru vanoramba vatsigira vaTrump, vanenge vachifunga kuti vaTrump vari kutadziswa kunyatsoita makampeins avo, nekuti vanenge vachifungidzira kuti hurumende ine chekuita kuti vaTrump vasapinde bamuchigaro. Asi rimwe divi ndinoona kunge rinenge rinogutsikana nezviri kuitika, rinoti mutemo unofanira kuti ugotedzerwa, nekuti vaTrump vane mhosva dzavakaita dzinooneka, dzinoverengeka, dzakawanda, dzinotyisa kuti munhu uyu munheke bhenga ari mutungamiriri wenyika here anoita zvaakadai izvi. Saka ndinoona kuti pane matiwi mairi anenge achikakawadzana. Handioni kutiba pane matiwi mairi aya anenge achizowirirana. Rimwe divi rinenge riri kuruboshwe, rimwe rinenge riri kurudyi. Saka ndo maonero angu ekuti ndo zvinenge zvitorimo muno muAmerica kuonekwa kwaTrump uye nenyaya dzavo dzavari kusungirwa nadzo.
Nyaya ichapera sei iyi, Dr. Roman?
Ndinofunga kuti nyaya iyi inogona kuzoenda kuSupreme Court, kuti nyaya yacho igozonzi ichapera. Uye ndinofungidzira kuti vaTrump vanokwanisa kuzotiwa ngevaripo pamabhaloti vachikwikwidzawo musarudzo iri kuuya iyi. Ndo maonero andiri kuita, asi handioni vachibudiriraba kana dai zvikadaro kuti vanozosarudzwa kuita mutungamiriri wenyika yeAmerica, nekuti vane mhosva zhinji dzavari kupomerwa nadzo. Zita ravo harina kuchena, zvipomerwa zviripo zvakawanda uye zvinobatika uye zvinoverengeka uye zvinotyisa kuti zvinogona kuitwa nemunhu anozotungamirira nyika here. Vamwe vatsigiri vaTrump vanogona kuva vari kufunga kuti kana vakuona nedzimwe nzira kuti munhu avanoda kutsigira uyu, zvimwe zvacho zvaanofarira kana zvaanoita zvinotyisa kuti aramba achizotungamira nyika kana kuti apuhwe mumwe mukana wekutungamira nyika yeUnited States of America.
Mataura pamusoro peSupreme Court, munofara here nemashandiro ari kuita Supreme Court iripo iko zvino?
Pari zvino ndiri kufara nemashandiro ari kuita, uye zvinotinakidza kana zvinofadza munyika yeAmerica ndepekuti kune rule of law yekuti judiciary yakazvimiririra, wanoita zvekutonga nyaya wakazvimiririra. Hationi maoko ehurumende kana waBiden wachitaurira vanhu kana kupfuurira vanhu kuti itai chakati, handione sekudaro. Saka naizvozvo tingatadzedu kufara kana ndingatadze kufara rimwe dzenguva neSupreme Court decisions, asi ndine chiwimbo chekuti wanoita basa rakanaka uye ravakasarudza kuti wagozoita munyika ino yeAmerica.